ichokwadi mukoma jonga tanga takanyorera mapurisa tichivazivisa kuti in terms of section 59 of the constitution of Zimbabwe tanga tichidada kuratidza kunyunyuta tichifamba munzira dzehurungwe karoi kuti tiende kudare remajor street mukaroi tichinoti aiwazve makasunga mukuru vajameson timber nevamwe 78 vasina kana mhosva yamukavasungira so tanga tichida kuti tiratidzire tibude pachena kuti kwete zvamakuita izvi haisiriwe nyika yakarirwa namadzitateguru edu haisiriwe nyika yakarirwa even naana mugabe nyika yerusununguko nyika yedhemokirasi
zvikonzero zvipi zvava kupai zvava kunyimirai mvumo
vatipa chikonzero chisinangana nemusoro vatinyorera legal language yavati hatikwanisi kunge tichienderera mberi nekuratidzira kwedu ndo zvavatinyorera isu tanga tatisa vanhu vanoteerera mutemo regai tivanyorere tivazivisewo tikurukure navo tivazivise kuti hatiso kukwanisa kuteerera nekuramba takagara
saka muchaita sei zvamarambidzwa kuungana kuti munge muchiratidzira nekusiya petisheni yenyu
aiwa isu hatidi kupiwa mvumo nemapurisa mapurisa tamazivisa tavataurira mvumo takapiwa kare nekonstitusheni yezimbabwe section 59 of the constitution of zimbabwe inobuda pachena kuti takasungunuka kana tine zvinyunyuto kupinda mumigwagwa nemudzinzira tichifamba tichidemonstrata zviri peaceful tichitaura zvinyunyuto zvedu so hatina mvumo yatoda mapurisa isu tiri kuenderera mberi nedemo kana mapurisa achida kuona kuti how high and how good we are we are meeting in the streets isu tangovazivisa semapurisa in actual fact tichange tichinyatsoona kuti uye majeri ezimbabwe acho avanotemba anopinda vanhu vakawanda sei saka weare making a research tiri kuona kuti majeri avo anopinda vanhu vakawanda sei timazadze kunze hakune vanosara vachingopopota so hatina mvumo yatinoda kupiwa nemapurisa tinongovazivisa isu according to the constitution of zimbabwe section 59 ikodzero dzedu sevana vezimbabwe kupinda mumugwagwa tichiratidzira tichitaura zviri peaceful so tiri kuenderera mberi as planned musi wa10 and tichinyunyuta tichichema hatisi kuzombafa takadzokera shure zvaita zvemapurisa izvo kuti mirai kuenda wonyora akachenukukawo akasina nematurozi ndezvaanakaruri izvo isu tiri kuenderera mberi isu